and I am for you. That's what she got. What you bro party? Wongo jino netsana Paka itano uya chipindira Pakati changa gumarana Shucho kuti wana tichi netsana Na baby Jova jaita seiko Munoda nite seiko Ndangandrimu love one Parudo munu sivandri makuru one Munenge mchiko nitakuni tisaku Kana nanura Jero damu zale semisika jisileko Kana nanura Chaka vuki tatima marajaku Kana nanura Jero da shudi anopindiraku Kana nanura Kana nanura My way Vano vano uza munu wangu jisiku Kutika nitsa na munu waniiku Doba munu fara ere kuita mabiku Kuwana ndaka parara ndaro wanipotu Mudiwa wangu yeah. Avadi kuwana tijifara kunitsa na kwetu ndo kwa vano farira yeah. Nga wangu jisi hati ite shatangu gara tichita ah. Oh baby, andi teriri chisesha vano chaura ah. Rudo waviri Wiki tatu wano gara
Mwenenge mchiko nitakuni tisaku Kana nanura Jero damu zate semisika jisileku Kana nanura Chaka vuki tatimba marataku Kana nanura Jero da shiki anupindiraku Kana nanura Kana nanura My way kana nanura Kana nanura
Unaona kutadza kwake asinini handikuoni mukangonzwa kunzi tamarana muzasimbise kuti nimurove moyo muti unomera paunoda baby wangu changoramba ndichiguda ndochiziva vanotaura zvavanoda
ndinge muchingo nditakuni tisaku kana nanura zvero damu zate semusazvizireko kana nanura chaka vugi tatimba marataku kana nanura Jeruda, judia no pindiraku, kana nanyura,
kana nanyura.